Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri gunyana 21, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kutema kwanza kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare remuchinoyi nhasi rarasa chikumbiro chaamai Grace Mugabe chekuti mutumbi wemurume wavo Mushakabvu Robert Mugabe usafukunyurwe. Zimbabwe International Trade Fair inotanga zviri pamutemo muBulawayo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly. Indiwe mimwe yemisoro yenhauzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remuchinoyi nhasi rarasa chikumbiro chaamai Grace Mugabe chekuti mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi waimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ufukunyurwe. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi mutongo wedare raMajor City muzvari Ruth Moyo vati chikumbiro chaamai Mugabe hachina musoro sezvo mwana wavo Bona Mugabe ari iye akakwidza nyaya kudare vachiti haana simba rekukwidza nyaya iyi pamutemo asi ivo mbune. Kunyange hazvo magweta aamai Mugabe amiramira achiti amai Mugabe vainge vasiri munyika panguva iyi ndokubva vapa mwana wavo simba kana kuti power of attorney rekukwidza nyaya kwaMajor City asi dare razviramba. Gweta raamai Mugabe vafungai chimwa murombe vati havana kufara nemutongo waMajor City vachiti Bona ainge apiwa simba naamai vake zviri pamutemo sezvo vainge vasiri munyika.
Mutongo wapo wanhasi unongotaura kuti dare harisi kutenda kuti pakasainwa mapepa aipuwa Bona masimba ekufaila application iyi akanga abvumizwa kudaro. Nyange zvazvo zviri pachena kubva papepa rinonzi special power of attorney rakaitwa nekuda kwekuti mai Mugabe angu asimunze kwenyika kuti vakanga vapa mukana uwo kuti mapepa afairwe kudare reMajor City Court. Saka mutongo uyu watokahamadza.
Vachinwa murombe vati vatsapikisa mutongo uyu zvakare kudare repamusoro.
Pane mukana nemhaka yekuti tisara nemi kudai zvamunoziva pagara kuti ne apiwu yakaitwa kwa High Court panyaya iyoyi zvichireva kuti zvataita nhasi zvinokwanisa zvakare kuenda kudare reHigh Court.
Asi gweta ravachinosi munongovere avo vakaendesa amai Mugabe kwamambo Zvimba vachiti vanga vaviga vaMugabe zvisingabvumirwe netsika dzemaZvimba nokudaro vanofanirwa kufukunyurwa vapadhonokwara vati havana chekuwedzera pamutongo vachiti vari kufara nemutongo wanhasi.
Handina chekutaura.
Asi munofara here nemutongo waitwa?
Hongu.
Muzvare Moyo masondo maviri apera vakarasa zvechikumbiro chevana vaMugabe vanoti Bona tinotenda Robert Jr. naBelamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa naMambo Zvimba muna chikumi. Muzvare Moyo vakapa chikonzero sechavapa nhasi chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kufukunyurwa kwavaMugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo waMambo Zvimba asi kuti amai vavo amai Mugabe ndivo vakapiwa mutongo uyu. VaMugabe vakashaikira kuSingapore muna gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. VaMugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi ndini Nunura Ijena.
VaMugabe vatungamiri vaviri veMDC Alliance kwagutu Valentine Buava nava Philip Maachi vakasungwa nemusi wesvondo pazvavaira vachipomerwa mhosva yekuita musangano pasina mvumo vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare remajistiti Masvingo muzvare konsepta ngwerume vabhadharisa vaviri ava mari inoita zviuru zviviri nemazana mashanu emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Muzvare ngwerume vativo vagovava ava vanova munyori wezvekudzidziswa kweutungamiriri hwemudunhu remasvingo navamahachi vanova sazvigaro wegutinoti muMDC Alliance vadzoke mudare musi wa5 Gumiguri gore rino. Gweta revaviri ava vamatinhurere vati vasvingo ava vari kupomerwa mhosva yekusadzidzisa mapurisa kuti vaite musangano wekudzidzisa vatsigiri vavo nezvemusangano wavo.
Mhosva yavari kupomerwa ndeyekuti ivo vakaitisa musangano vasina kupa notice kuregulating authority anova iwo mapurisa pazetrp pagutu. Saka tapinda mudare vazonziwo vadzoke musi wa5 October 2021 vakanzi vabhadhare bhero re2.5 RTGS each nekuti vagare panzvimbo padzimba pavanosigara ipapo vasainda siya nemawitness ndo zvabuda mudare.
Muchichizi wedare muzvare nyaradzai mawerera vaudza dare kuti musi wa19 mwedzi uno pazvitoro zvepazavahera mudunhu rekwagutu vaviri ava vakasungwa mushure mekuita musangano nevatsigiri vavo vasina kudzivisa demutemo. Vati zvakaitwa nemaviri ava zvinotyora mutemo wemaintenance of peace and order uyo unosungira vose vanoita misangano yezvematongerwo enyika kutanga vadzivisa mapurisa nezvemusangano wavanenge vachida kuita. Munyori mubazi rezvekufambiswa kwematoko nechizvino zvino muMDC Alliance Masvingo vajona vakura varirwa vati vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nebato riri kutonga iro rinoshandisa mapurisa kumbunyikidza kodzero dzenhengo dzavo dzeMDC Alliance.
Aiwa, izvi hazvinyanyi kutishamisa zvatiri kusongana nazvo nokuti tinoziva kuti ndozvinoita kavatungamiriri kana kuti ndozvinoita mapato anenge achiti ane madhiketa. Zvaanoita ndezvokuti hadi kuona panoungana vanhu vachitaura chokwadi. Saka zvavari kuita izvi tivakanga hazvina ngodutaro chete, vakanga vane meeting parafu moyo ward 9 vaita show, vakanga vane zvimwe meeting pafarai muward 9 ipapo vakaungana seZANU-PF. Asi isu tinoziva kuti vanhu ava havachadiwi pavanotikomba vaida kutaura zvakawanda, isi tinoziva kuti meseji yedu iri kunatsosvika zvakanaka.
Sazvigaro weZANU-PF Masvingo vaezvatadzamira vanga kungadairi nhare yavo kana kupindura tsamba mbozha kuti tinzwe divi ravo panyaya iri kupomerwa bato ravo neMDC Alliance. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vatungamiri vesangano reCouncil for Student Teachers pamwe nevadzidzi vasere vepaBelvedere Teachers College avakasungwa vachiratidzira pachikoro ichi vabhadhariswa zviuru zvishanu zvemaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo itongwe vachibva kudzimba dzavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vadzidzi ava vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Rimwe remagweta ari kumirira vadzidzi ava avo vakarara muchitokisi paHarare Central vapaida mwoyo saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati dare harina kupikisa chikumbiro chavo chekuti vadzidzi ava vabhadhare mari yechibatiso.
Vapiwa ivo bail re5000 RTGS each uye vanzi ivo varipote kupolice station kwa yeparare central uye kuti vasainterfere nemawitnesses ndozvaitika mukati medare.
Vativo vachuchusi vavimbisa kuongorora chichemo chevadzidzi ava chekuti vakarohwa nemapurisa apo vakasungwa nezuro.
Tikaisa zvakare zvichemo zvekuti vadzidzi ava vakarohwa pavakasungwa nezuro, saka tati mapurisa ainvestigete kana kuti aongorore kurohwa kwakaita vadzidzi avava zvidzoke kudare vatipe ripoti yekuti chii chakaitika.
Vadzidzi ava vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa nevamwe vanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani, zvekuti mumwe wavo Lavender Chifamba auya kudare achibva kuchipatara parirenyatwa uye ange aine madondoro. Vadzidzi ava vachadzoka kudare zvakare musi wa30 Mbudzi apo panotarisirwa kutanga kutongwa kwenyaya yavo. Vaimbo vamutungamiri weZimbabwe National Students Union vaArchibald Madida vashora kurohwa kwakaitwa vadzidzi ava nezuro.
Saka tinogwadziwa kukatarisa nezuro pavadzidzi ava vairatidzira. Pane vamwe vakarohwa vakakuvadzwa vakadii, ende zvinhu zvinoratidza zvaanenge vashingoitika. Ende pane vese vanenge vavarohwa, pane vese vanenge vashungurudza, hapana akambomiswa pamberi pematare. Zvinova zvinhu zvinotirwadza chaizvo, ende tiri kuti izvoni hurumende ngaiite the right thing. Hurumende ngaibatsire vadzidzi yomeka shuwa kuti everything that they need zvekudzidza zvinge zvichiprovidwa for, inge ichibhadharira vana vose kuti vange vachiwana dzidzo.
Vadzidzi ava vakasungwa vachiratidzira kusafara nekukwidzwa kwemari yechikoro, pamwe nekuvharirwa panze kuri kuitwa vadzidzi vasina kubhadhara mari yechikoro. Vakasungwa vanosanganisira mutungamiri weCoast vaWalter Muzamani nenhengo yekomiti yeCoast vaStephen Mariwo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa chepagore cheZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF chatanga nhasi paine vemabhizimusi vashoma vari kuratidza zvavanogadzira. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF ratanga nhasi muBulawayo, asi nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCovid-19 pane makambani mashoma nenyika dzekunze shoma dziri kuratidza zvadzinogadzira. Mutevedzeri wemukuru wemumiririri wemuzinda wenyika yeKenya muZimbabwe vaLazarus Muganda vati nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCovid-19 makambani ekunyika kwavo haana kukwanisa kuuya kugungano iri. Asi vati vakaona zvakakodzera kuti muzinda wavo uve pagungano iri uchiratidza zvinogadzirwa nemakambani emuKenya uye kushambadza mikana yemabhizimisi iri munyika iyi. VaEdmond Masukume vanoshanda nekambani yeMine Easy Mining Solutions iyo inotengesa michina nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa mumabasa ezvicherwa. VaMasukume vati ndeke kutanga vachiratidza zvavanoita pagungano reZITF vachiti vanofunga kuti izvi zvichabatsira kuti kambani yavo isimukire sezvo ichiri diki.
Takaona zvakakosha kuti tiexecute panguva inei kudai zvinhu zvakakosha nenhau yeCovid. Tirikutarisa kuti masmall scale miners havana kumira kusevenza, and kusevenza kwavo pasina ruzivo kana pasina rubatsiro rwezvokusevenzesa uchime kutadza kuti nenjodzi navo vanenge vachidini vachisangana nazvo. So tiri kuda kuti panza apa masmall scale miners vave nokuziva kuti vakavuya kumine Easy Mining Solutions vanokwanisa kutora equipment inoita kuti vasevenze zvakanaka, vakwanise kuwana zvavari kusevenzera pasina njodzi.
Mukuru weZITF vaNicholas Ndebele vaudza Studio 7 kuti vakagara vatora matanho akasimba ekudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCovid-19 vachitiwo zvinhu zvese zvafamba zvakanaka pazuva rekutanga kweZITF nhasi.
Ndinofara chaizvo chaizvo kuti ndiudze Zimbabwe kuti aiwa zuva rekutanga rafamba zvakanaka. 357 maexhibitors zvedu aya vashambadzi vedu zvichiincluda 10 vanobva mune dzimwe nyika, saka izvi parafamba zvakanaka chose.
Gungano iri riri kuenderera mberi mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kuve munyarikani pamusangano weInternational Business Conference. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vataura kumusangano weUnited Nations General Assembly vachikurudzira vatungamiri venyika dzepasi rose kuti vasatambire utongo hwehumbimbindoga, asi kuti vakurudzire utongo hwegutsa ruzhinji. VaBiden vadoma Zambia senyika ine zvizvarwa zvakaramba kutambira uori utongi husina kunaka, izvo zvakaita kuti munyika iyi muve neshanduko yakanaka.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, they seek to proclaim the end of the age of democracy. But they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives in and the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy with a mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harnessed the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path for the country.
Utongo hudzinyiriri hunomboita sekunge utongo hwejekerere hwasvika kumagumo. Asi ichi handichokwadi. Chokwadi ndechekuti utongo hwejekerere huri kwose. Utongo uhu hunowanikwa mune vanorwisa uori, vatori venhau, vanoratidzira murunyararo. Muchimurenga chiri kuBelarus, Burma, Syria, Cuba neVenezuela nedzimwe nyika, uye madzimai ekuSudan akamira semuzambangwena kunyange hazvo vaisangana nemhirizhonga uye hudzvinyiriri kusvika vabvisa mutungamiri aive neropa mumaoko make. Zvinozvionawo kuMoldova, uko vanhu vakavhota kubvisa hurumende yaiita zveuori. Hunorarama mune vechidiki. Utongi hwejekerere hunorarama mune vechidiki vekuZambia vakashandisa simba ravo kuvhota kekutanga, vakasimuka neuwandu hwavo vachishora utongi hweuori uye vakaparura gwara idzva matongerwo enyika yavo. Hakuna utongo hwejekerere husina matambudziko kana muno muAmerica, asi tinofanira kuramba tichirwisa kuti tikunde uye tinofanira kubatana tichirwisa vanoda kuita zvemhirizhonga. Utongi hwejekerere ndiyo chete nzira inoita kuti tizadzikise zvatinoshuvira sevanhu.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees riri kukurudzira kumiswa kwekudzoserwa kuvapoteri vekuHaiti avo vakaungana pamugano weMexico neAmerica. Zviuru nezviuru zvevanhu vekuHaiti vari kutsvaga upoteri muAmerica. Zviri kudzoserwa neAmerica kumusha kwazvo pachishandiswa mutemo wekuchengetedza utano. Vanhu vakawanda vemuCameroon vari kukurudzira runyararo pakati pevanhu vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe vari kunetsana nemauti emunyika iyi. Izvi vanoti zviitwe pasi peurongwa hwegore rino weUnited Nations World Peace Day. Vamwe vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti mari yekunze inosvika zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% inotorwa neRBZ vopiwa mari yemunyika pane zvavanenge vatengesa kunze iri kukanganisa zvikuru maitiro ebasa, nekuti kana vodawo mari yekunze kuti vatenge zvinhu inenge yonetsa kuwana. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Munandira muchirongwa chinozikanwa nekuti Export Surrender, RBZ yakawedzera mari inobatirwa makambani anotengesa zvinhu kunze achipiwa mari yemunyika nemutengo wedhora uri pamutemo kubva pazvikamu makumi matatu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Sachigaro weAfrica CEO Roundtable vaOzo Obinna vanoti mari iri kubatwa iyi yave kukanganisa vemabhizimisi zvakanyanya.
Dambudziko ratiinaro Blessing rine kamudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukange watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyoyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya. Kana yanonoka kuuya, zviri kurova kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizimisi, chechipiri kuronga nekarongero kebasa kacho kaakutoshupa. Kune zverimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters. Vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masurrender requirements. Masurrender requirements ivayo ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzava dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150, zvaakutorova kuti vanhu ivavo vaakutanga kugunununa kuti izvo vaakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu.
Yeah, export surrender mungikini portion which has been increased. Iki nukonte na mabusiness ya kawanda, nukutu mabusiness wanda kuri kena mari yao ya kawanda ya wanengu wawana from export. Iki wakwanze kuita zunezo wanguda kuita makambani mawo, nesunoda forex. Iki area ya gara hiri an area ya contingent between mabusiness and exporter, ne central bank. Nukutuwa kutipamwe, ikakadiri kwa wakutu wakakara pasi, wata uri wana kuti. That are called there would be to retain how much percentage in my export profit. So, what I think that's the area of my business that I want to achieve.
Vaimbo Vam Tungamiri Confederation of Zimbabwe Industries, Vakalisto Jokonya, Vatiwo.
Chirong, what church watch Nakuipa? I think Zunuzaka Nasa Quarin, Utu and Langavane, Munikamanga Mazaro, Wood, Wakawand. Vanwanga vachida kuzvotengesa mari pamusika uya usingabvumi. Saka vakaona kuti tigone kubvisa nyaya dzakadaro, regai titore tichiti mosara neimwe. Kana masara naiyo shoma yamasara nayo, iwo votora imwe mari vozotengesa pamusika wavanoti auction uya. Iyozvo zvazvisina kuipa. But chiri kuitika nechokuti icho, nenyaya dzoitika ye COVID, zvakanganisa zvinhu zvakawanda kuti papa chigona kuti ma export edu aramba achienda mberi, aramba adzikira nokuti makambani zvanga asiri kushanda. Saka izvozvo ndo zvanyanya kuzokanganisa program yacho zvakanyanya.
Vajokonya vaende romberi vachiti
kuti uchibvisa tobva tadzokera futi kumusika mutema uya uyu zvobva zvanyanya kuno zvobva zvanyanya kurasika kunze. Asi kurongeka kwacho zvazvakanaka, yanga iri yatinoti muchirungu transition yakanaka. Hatingati zvanyanya kuzoshata maningi. Data tagona zvedu kuti tirambe ndingati tikaramba tichitora mari dzacho dzatinenge dziuya. Iyo hurumende tairamba ichionawo kuti chakaipa pana apa ndechipi, ngati adjustewo.
Governor weRBZ Dr. John Mangudya mashoko kuvatori venhau pakavandudzwa mutemo uyu. Vakati Monetary Policy Committee yebhanga ravo yainge yasangana ikabuda nechisungo chekuwedzera mari inofanira kuendeswa kubhanga ravo senzira yekudzikamisa musika wemari weforeign exchange market. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Politbiro yezano PF yakasunga nezuro kuti bato iri rimbosendeka parutivi sarudzo dzematunhu makuru ichiti ipe nguva kugadziriro yemusangano wepagore webato iri uri kuitwa kubhindura mwedzi unouya. Sarudzo dzematunhu makuru idzi dzaifanirwa kuitwa mushure mesarudzo dzematunhu maduku idzo dziri kuitwa svondo rino. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti zvakawanekwa kuti vanhu vave kuwanza simba mukutsvaga rutsigiro rwekuti vapinde muzvigaro vasingaisi nguva nesimba kugadziriro yemusangano wepagore uyu. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mubato iri sezvo muine kusawirirana kunonzi kwakonzera kuti muve nemapoka maviri ari kukwikwidzana. Matunhu anonzi ane kusawirirana kwakanyanya anoti Masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Manicaland neMidlands. Ngatinzwe hurukura yataita navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
Chikonzero chakasaka kuti daro repolitburo riti ayo agatimbomirai kuita sarudzo dzemaprovincial executive councils ndechekuti tarirai tatarisana neannual people's conference yatiri kuita virtually kureva kuti utungamiriri hwekumaprovinces pakuma district nama DCs nama province unenge uchiungana kuma provincial centers yavo. Saka naizvozvo nenyaya yokuti vanhu vakukonsentireta nekukambena muzvigaro, effort yashoma yakuiswa kunyaya dzokugadzirira virtual conference kuma provincial centers. Ndokusaka tataiwa ngatichipedzai madistrict sekutarwa kwaakaita madistrict akapera tochimira topinda muconference. Tapinda muconference tichibuda imomo tochizoenda kumaprovinces kutiita sarudzo dzamaprovinces.
Pane vamwe vari kuti politburo yakatora danho iri nekuona kusavirirana kuri kuitika mubato rezano PF panyaya yekurwira zvigaro. Munotiinazvo?
Mashoko iwayo takataura nezuro tichiseka padari ataka itana watu wakive nao na wanyora iso so na wataura iso so kutinda uye factionalism ya saka kutuma elections ya postpone takava chula pa msangano yuoyo tichito ziwa kutindua na mambara wanoparela kukunyea nukunyora zenema nezwe kwa wasina kuswela pa msoro penyaya neche kuita nekufamiswa kwa basa msano pia siwe nguwa tichazo shika pa ukara pasi ito kukono mkoro na kutisaka kozera ya kutitinge chine wa tatu we nao wakata seawa pa msangani ya tunaita na watori we nao itapeza politiku na kutuma shoko hao angari completely 100 kilometers away from the truth azifalu kunge sichidaro kana nevi mno zuona kutu umbaru we utunga mini parishi na tasari wane viti mbili kana natu kutitipinde maanyo wa people's conference achi goni kuita saru za zama provinces mungua hiyo itaka tartana the annual conference. Saka dai zvozvo kutunga miri wakati all efforts must now be focused on the annual people's conference. Kuti pasava nedivided attention yokuti vamwe vane zvidzimbo vamwe vane mabasa vakatumwa kuti vaite vowanikwa zvekare vari kupishi mukukambena asi uku vakatarisirwa mabasa nechekuita neconference.
Idzo sarudzo dzemadistrict dziri kuitwa idzi dziri kufambawo sei?
Sarudzo dzemadistrict dziri kufamba zvakanaka kwazvo.
Avanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti zviri pachena kuti zano PF yamanekidzwa kusendeka pisarudzo idzi nekuda kwekusawirirana kuri mubato iri vachiti kana zano PF ichitadza kugadzirisa kusawirirana kuri mumatunhu ingazokwanisa here kugadzirisa nyika.
Taizwa nyati chingokurukurwa mumapepa nawo nemasocial networks asi kamubvunzo unenge wavapo chionga kuti kana muchigadzirira conference yakatarisana nesarudzo ya 2023 muchiinda mastructures enyu maprovince asati agadziriswa kumadirekita anoenda kuko kumisanga mashoni api anenge asarudzwa sei kana muchitadza kugadzirisana at provincial level munozokwanisa here kunogadzirisana at national level saka zvinongoratidza kuti pane mbonga mpipi iri kuitika mubato racho zvizhinji zvasina kutaurwa vajoka
tiri kunzwa iwe zano PF vari kuti vasendeka parutivi sarudzo idzi kuitira kupa mukana gadziriro yemusangano wavo wepagore weconference uyu munoti
kadrosanora kuti gadziriro yeconference yenational party inotangira muvanhu ichigadzirwa grassroots level and mastructures acho anenge ari pasi at provincial level ndiwo anenge achibatsirana kugadzira musangano wenational saka unenge wakugadziriswa sei pari kungobvuma chete nokuti pakangotanga musangano joga pakatanga kuita bongozozo nemeremere saka zvinongoratidza kuti kanyange vakusvika kunational conference kwavo muna October inenge isingova mbiri shoka nemeremere zvinongoratidza kuti bato rinoti rinotonga rinogona kutonga vasingagoni kuzvigadzirisa vachingotendekera mamwe mapato madikiti FDC anenzi varikurwa diki varikurwa asi zvavo vanozvitadza kukota kunoenda kwamai ndozvatiri kuona panapa chonga
iwe vezano PF vari kuti mubato hamuna makakatanwa ari kutaurwawo saya asi kunze kwekuti kune kukwikwidzana havangati kukwikwidzana kurwisana
ichokwadi takaizwa nyaya yacho ichitaurwa vamugabe vachiripo kuti hapano kukwikwidzana asi takazoona kwava kubudiswa futi November 17 kwakunzi takukupisai muchigaro nokuti matata muri kusenza nematsotsi hapana kukwikwidzana kuri muMPC Alliance kuna mapato anopikisana panoburitswa masoja nefuti vachipfuura vanhu saka ivo kana vachitivo hapana kunetsana mubato ravo sei bato racho zano PF First Republic yakapiswa nepfuti
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7.
Yebo, mthaka zomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokukhuphuka kwenani labafunyenywe bele coronavirus ezikolo zeZimbabwe ngesikhathi izikolo zisanda ukuvulwa. Sikhangela njalo uhlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe abentsundu e-African Union lokuphathisa amantombazane asakhulayo kwezemfundo oluphansi kwesihloko esithi hashtag Africa Educator. Zilukandaba lingakho kutwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.